Mashoko aparwa ndingangoti nehurumende pa midterm budget ya 2022 mukati mezuva ranhasi haana kunyanyisa kuunza mufaro zvikuru sei kuvashandi vehurumende vanga vachitariserawo kuti mihoro yavo inokwanisa kuwedzerwa zvichienderana nekukwira kwemitengo iri kuita zvinhu munyika. Tingangoti mwedzi yapfuura sekuti tingangoti iye inonzi annual inflation yakadarika 192% mumwedzi waJune.
Izvi zvinorevei vaBoroma?
Zvichireva izvona kuti iri kukwira zvisiri kuenderana ndingangoti nokuwedzerwa kuri kuitwa mari vashandi vehurumende. Saka hurumende yapaiwo mashoko yekuti inonzi tax free threshold inenge yava 50,000 Zimbabwean dollars pamwedzi wega wega. Tichitarisa mari iyi nemari inotambirwa nevashandi vehurumende, zvinoreva kuti vashandi vehurumende havana zvizhinji zvinenge zvati chinjei, kureva kuti vanenge vachitambira mari inenge ichitori pasi pe50,000. Tichitarisawo kuti vashandi vanenge vachishanda mumakambani akazvimirira ega mukati menyika vanotarisa hurumende ende tingangoti pamihoro yavanopawo vashandi vavo. Saka kana tax free threshold yaitwa 50,000 kureva kuti havambochinjewo mari dzavanotambirisa.
Zvii zvamanga muchitarisirawo?
Tarisiro yanga iri yekuti hurumende yanga ichazoisawo tax free threshold ye8 kana kuti 100,000 zvichienderanawo ndingangoti necost of living yemhuri ye6 kana kuti standard family of 6. Ndingangoti iyo yanga ine figa yekuti cost of living pa family of 6 muna June yaida 111,000 pamadhora emuno muZimbabwe kuti ikwanise kurarama pamwedzi. Saka kureva kuti vashandi vehurumende ndingangoti havana zvizhinji zvavanga vavafarira pamashoko aparurwaya. Chechipiri ndechekuti hurumende yataura iyo kuti mari yaichada kushandisa ndingangoti in terms of government expenditure mugore ra2022 yawedzera kubva pa968 billion mari yemuno kuenda pa1.9 trillion.
Zvinorevei?
Izvi zvinongotaura pachena kuti mari yemuno iri kuramba ichiderera tingangoti pauremu. Kureva kuti iyo hurumende pachayo hainawo tingangoti tarisiro yekuti mari yemuno ichange ichichengetedza uremu, nokuti kana mari inenge ichitariserwa nehurumende yakwira tingangoti ne1 trillion zvinoreva kuti inenge yatokwira zvakapeteka kaviri.
Tichitarisa dhora remunyika riri kunzi nehurumende richaramba richishandiswa kunyange vamwe vari kuti ngarirege kushandiswa, rinenge rakamira papi chaizvo panyaya yeuremu hwaro?
Dhora remuno richaramba richidonha uremu, ende hurumende ndo zvairi kutotaridzawo kuti mari yemuno icharamba ichidonha zvichienderana ndingangoti nokukwira kuri kuita zvinhu. Saka asi mashoko zvavo anonyanyisa kufadza, hakuna zvizhinji ndingangoti zvataurwa kubva pamashoko aparurwa mukati mezuva ranhasi zvinonyanyisa kubata tingangoti kurarama kwevana veZimbabwe mukati mezuva ranhasi. Blessing.